Bashara nevatori venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenenga muna vamatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapato akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muzimbabwe vachirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rekurwisa uori munyika ivo sevechidiki vezanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti zimbabwe first agenda vachiti vatsenengamu navamatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo
isusu sezanu PF Youth League tine zvatinoteera tine uonga hwatinoteerera tine direction yatinoteerera isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira isu titogadzira zvedu sezanu PF tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita vana vechidiki vaona minda vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite vana vechidiki vabatsiranawo zvakare kuona kuti kana paita matambudziko zvakwanira tichiudzwa kuti kubhiga varwa nemafashamo vana vechidiki vanenge vachibatsirawo sezvatiri kutarisa nezvazvo kana kuri dziri nyaya dzecorruption aiwa tine minzi dzatinoshandisa kana une evidence yacho hombowo zvokutaura kuti kutora zvinhu izvozvo kwozoendesa kuzaki zvoongororwa nekuti nyaya yecorruption press conference haisiri inoadreswa nyaya yecorruption corruption inoadreswa mucourt kushandisa evidence ndozvinoitika pasi rose kwete kungoita zvinopedza zvaita kunge aiwa mhepo navaizere mhepo pasina chinhu kana tichikogadzira havo zvimwe zvinhu zvavanotoita asi vasingatedzeri gwara rakanaka
zvichakadai mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson chamisa vastephen chuma vaudza studio 7 kuti havanei negungano ravatsenengamu iri vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika
zvigoni kuti nyuchi zvibatane nenhunzi kugadzira uchi mashoko avatsenengamu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori isu tinoona riri dambe nekuti vatsenengamu vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru ndene vatsenengamu vanga vari pachena kauti dee vanga vachirevesa panhau yekurwisa uori vaifanira nekutanga nekudoma vamunangagwa avo vanova ivo bishop weuori
chiziviso chegungano rezimbabwe first agenda ichi chinoti vatungamiriri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana-siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi icho chakatarisirwa kuitirwa parobert mugabe square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi freedom square vatsenengamu vaudza studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti zanu PF neMDC vauya here kana kuti kwete vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori pere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori zvichakadai munyoro anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF Youth League muzvare yeukaisimba negari vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023
uye zvekare tataura nyaya kuri kuitwa census kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende yakanangana neizvozvo saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunorejista kunovhota hazvinei nekuti wechidiki anogara kumusha kana kuti anogara kudhorobha kana kuti anogara kunzvimbo yakatsaukana sei chakakosha ndechekuti vechidiki vave vanenge vachienda kunorejista kuti vagokwanisa kunovhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda sevechidiki inzwi ravo nzwikewo zvido zvavo zvigomiririrwa
vativo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.